bodu uriko kunzimbo yekwatsi yatota wakadhirika zvichokwadi nezuro zvinobva kwadhirika kusini saka pandakazosvikawo neko zvekumapasi 4 kumasikati ndakasvikapo basa richiitwa rekuedza kubatsira vanhu vakadhirikapo pasi panga paine mushina weexcavator uchicherapo wanga wabva ku9 February Baker unova yanga ichibatsira ipapo paine vazhinji vanga varipo paine mapurisa nevamwewo vakuru vakuru vemunzvimbo yebhindu ravo vange varipowo panzvimbo yetsaona iyoyo
muri kufungidzirwa kuti manga muine vanhu vangani mugodhumu
ya pakutaura kwanga kuchiita vanhu vaipi vanhu vangangodaro varipo pasemu godhu vangangodarika tini kutaura kwaiita vanhu pane mumwe chete wekuziva anogara munzvimbo yemunrz saka nevamwewo vaingofungidzirwa kuti vangave vanani vanga varipo panzvimbo
vanhu ava vaichera zviri pamutemo here kana kuti mugodhi wanga usisasashandi
chera kwemachisi atota hakunganzi kuri pamutemo kuchera kwagara kungoripo kunoitika munzvimbo zhinji muno muzimbabwe zvichikorokoza zvinogara zvichiitwa nevazhinji zvavanorarama nazvo saka ndo macherero anga achiitika panzvimbo iyoyo
saka pamakazobva pane anga aburitswa here zvakafamba sei
munguva yandakabva kana kuti kusvika mukudoka kwezuva rane zuro pange pasati pane munhu anga aburitswa asi kuchera kwanga kwaita excavator yakachera yakasvika pakubatawo mvura saka vanga vakurwisana nekuda kudhonza mvura kusvika kunze kwazodoka kubva kwazongonzowo vachazama kupedzisa mangwana kwaedza unova musi wanhasi
tarisa pane nzvimbo iyi mungati iri kure zvakadii nedhorobha renyu rebhindura
nzvimbo inonzi tichatota iri mudhuzedhudze nemudhorobha rebhindura kana tichifamba neHarare Road pane service station inonzi Glow kuseri kwayo ndo panzvimbo paitikira zvinhu saka hapa dhuzedhudze zvapo mune mutauni yebhindura